Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 28 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tasvika taona gwaro rakaita zeiruru rabva kune vanoona nezvekariba dhemu kuti magetsi achabvako achaita pashomana kuti mvura yavashoma. Toti kuhurumende zvayaizviziva zvose izvi inogonyeperei? Yaidere ichitaurira vanhu vogara vakagadzirira.
Zambezi River Authority inoyambira kuti mvura yekugaya magetsi mudhamu rekariba inogona kupera mwedzi unouya.
Vana vakange vakawandisa, murayiridzi anoremerwa uye mari iri shoma. Tinenge tichida kuti vabve vaitawo kuti vaone kuti nemari yacho iwedzerwe kuti murayiridzi agowana iya yatinoti motivation yekuti ashande zvine simba achibatsira vana.
Mamwe masangano evarayiridzi anoti hurumende inofanirwa kupinza basa varayiridzi vanopfuura zviuru zvinomwe, uye mari inopiwa varayiridzi inofanirwa kukwidzwa kuti vafarire basa iri. Tichakuudzai zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup neZuro nemitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZambezi River Authority kana kuti ZARA yanyora tsamba kuhurumende yeZimbabwe nevamwe vane chekuita nezvebasa rayo rekufambisa zvinoitika murwizi rweZambezi, kusanganisa kugaiwa kwemagetsi. Tsamba iyi inoti mvura mudhamu rekariba haina kumira zvakanaka, ichiti izvi zviri kukonzerwa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Vanhu muZimbabwe vanofanira kutarisira kudzimwa dzimwa kwemagetsi, sezvo zvichinzi uwandu hwemagetsi anogaya kukariba hucharamba huchidzika. Mugwaro iri mukuru weZambezi River Authority vamunyaradzi munoda wafa vanoyambira kuti kana manairo emvura akasachinja kana kuwedzera, umwe yemichina inogaya magetsi uchadzimwa uye dhamu rekariba richapererwa nemvura yekugaya magetsi mwedzi unouya. Muchinafundo Elliot Masocha vanoti chinokatyamadza ndechekuti hurumende yagara ichiziva zvose izvi uye ichienda kumisangano mizhinji inoita hurukuru dzezvekuchinja kwemamiriro ekunze, asi hapana chairi kuita pamusoro pazvo.
Ndinoona kuoma chaizvo kwezvinhu muZimbabwe, kuomeserwa kwava mabhizinesi, nokuti vamabhizinesi kuti vange vachiita basa ravo rokutengesa zvavanotengesa vachipa vanhu mabasa, hunge vaine magetsi ndiwo anofambisa zvose zvavanoita. Saka zvatiri kuona apa ndezvokuti vana mabhizinesi angava madoko, angavawo kuweredha, angavawo kuita zvimabhucha zvavo, magetsi zvaakunzi achatozoramba achinetsa. Zvinongoreva pachena kuti upenyu hwazvizvarwa zvomuZimbabwe vari muZimbabwe, upenyu hwavo hucharamba huchioma zvakanyanya. Asi tinohwaisu misine nguva hurumende ichitipromisa kuti tazoenda kumupresidenti, vazoenda kuMozambiki vachandotaura zvamagetsi zvakati vagouya nawo, tikawazve kuti vaita magetsi ezuva kwakati kwakati, tikawa kuti vavandudza hwange. Nyaya dzose idzodzo hadzina kwadzinotisvitsa. Chinozogumbura ndochokuti isu tinozoti tasvika taona gwaro rakaita zeiruru rabva kune vanoona nezvekariba dhemu kuti mageta achabvako achaita pashomana kuti mburai vachoma toti ah ko hurumende zvaizviziva zvose izvi inogonyeperei yaidere ichitaurira vanhu vogara vakagadzirira nyaya yokushayikwa kwemvura nokuda kwokuchinja kwekunze climate change iya haina kutanga nhasi
saka profesa tingati apa imhosva yehurumende yezimbabwe here
zvose nekambani yezesa yachoni nokuti kambani yezesa ikambani yehurumende imhosva yehurumende vanozviziva zvose izvi vanoenda kumisangano nguva nenguva inotaura pamusoro pekumira kwekunze climate change vanenge vachiongorora vane uteshe njere dzose dzokuongorora mafambiro anoita mvura inenge ichipinda mukaribha namamwe madhamu ese vachiona kuti uku uku hakuchanyanyi kunaya mvura tinoziva isu kuti kukaiwo dhemu ike zvinezvi kune zviri kuvakwa zvekare ikoko zvinoshandisa zvemvura isu tichivatoziva kuti mamiriro okunze achanga achizoita kuti mvura isawanda tadii isu kunge tichiinvesta kunyaya dzemagetsi anouya nezuva saka tinoona isu kuti hurumende inotiyona 2030 kuti vision 2030 ikonomi yezimbabwe inenge yava kwadziyo midhu ikonomi magetsi achishayikwa kudai unenge achiita midhu ikonomi unenge achihora ndiani zviri kuitika zviri kuuraya mabhizinesi zviri kuitika zviri kuomesera upenyu vanhu vemuzimbabwe nokuti mabhizinesi akaomeserwa achawedzera zvinhu nokuti achada majenareta vamwe vachatongovhara zvachose
nyaya yekunetsa kuri kuita magetsi iyi ndiwo zviri kuitika here kuzambia profesa
kuzambia handinatsi kuziva kuti zviri kuitika nenzira iyoyo here asi hatitatarwa mukurumbira iwoyo kuzimbabwe chatiri kuona ndechokuti tinopromiswa kuti pakati magetsi anenge ava kukwanira munhu wose towazveja magetsi hakuna kwakati kwazonaya mvura ikadhingura zvakati zvakati saka kuzimbabwe hakuna gwara ratati taona rokugadzirisa dambudziko iri kuzhe kwegwara rokusataura chokwadi kuzhe kwegwara rokuti tinotaurirwa zvinhu zvine zenge zvoonekwa zvoga pachena kuti handizvo magetsi atakangori tavudzwa tavudzwazve kuti ari kugadziriswa pakati ari kugadziriswa kuhwange kuchaita solar power yakati ko zvaasingazosviki pakuti azokwana panenge pavakusvika padzindiro pacho paachazokwana towazve kwakuuya matsamba akaita saaya saka ufumi hwenyika hwezimbabwe hwokufambiswa sei kusina magetsi ufumi hwenyika hwezimbabwe hungazosvika pane yavanoti midhu income na2030 sei magetsi asiko iwari wanodiwa kufambisa ufumi hwenyika ipi neipi zvayo
ko tiri kuonazve kuti nezvitima hazvichafamba chii chiri kumboitika profesa masocha
chiri kuitika kuzimbabwe chandiri kuda tokuonesesa ndechokuti kusaziva kuti ufumi hwenyika hunofambiswa sei ike zvino zvinoona kuti zvitima zvinotakura vanhu muharare zvanzi zvotombomira nekambani yezvitima nrz nokuti havasi kubhadharwa nezvupuko zvipuko zvekare ikambani yehurumende haisi kukwanisa kubhadhara weimwe kambani yehurumende national railways of zimbabwe saka wozobhadhara munhu ndiani vanhu vafambi muharare vachaomeserwa zvikuru vaakuenda kumakombi anodhura nezvimwe zvimota zvinodhura saka upenyu hahusi kunatsokunaka tinoona isu kuti nyange tikatarisa izvozvizvi kumabhengi kwakazara maraini avanhu vanenge vachida kudembetera kutava mari dzavo ngatizive isu vanhu vezimbabwe kuti nguva imari varungu vakati time is money vamwe mabhengi anotononoka kuvhura kusa nguva ikoko kusaziva munhu haafaniri kumbopedza nguva ari muraini rokutora mari kana hurumende ichindidzwa ngainzwisise nokuti nguva inorashwa nomunhu unenge ari muraini inguva yokutouraya ufumi hwenyika nokuti munhu iyeye waidera apohwa mari yake pangava paATM mabhizinesi asati avhura panovhura mabhizinesi munhu unenge akutoshandisa mari iyoyo akutopinda muikonomi saka pese patinoona vanhu vakamira maziraini pose patinohwa kuti zvitima zvavhara hazvichafambi muharare ngatizive kuti tiri kutouraya ufumi hwezimbabwe hakuna kwahuri kuenda huri kudzokera shure netsika iyoyo iri kuitika iyoyo
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 hatina kupa Vachitaura pamusoro pechido chehurumende kuti ipinze basa vamwe varairidzi vanoita zvuru zvinomwe. Mutariri werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Union kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera vanoti mamiriro akaita zvinhu muzvikoro munyika anoratidza kuti panodiwa varairidzi vanosvika kana kupfuura zviuru zana. Vataderera vanoshora budget rakaturwa svondo rapera negurukota rezvemari vamuturi Ncube vachiti mari yakapiwa bazi rezvedzidzo haina chainokwanisa kuita nekuti haikwani kugadzirisa zvinhu zvinonetsa muzvikoro. Naizvozvo kupinzwa mabasa kwevamwe varairidzi pasina mari yaiswa mubazi iri hazvina zvazvichabatsira.
Panyaya yenhamba yakanzi nehurumende ndiyo yevarairidzi vanyowani vainoda kuti vange vachipinda basa. Zvandinofunga ini uye zvatinofunga semusangano weZimbabwe Teachers Association ndezvekuti izvo zvakanaka kuti vane nhamba yavataura, asi tinenge tichida kuti manhamba ese asangobve chero kwaabva, asi kuti manhamba iwayo awanikwe nezvinenge zviripo panzvimbo. Sekuti pari zvino kana takatarisa pane nhau yekuti varairidzi vashoma, vana vakawandisa. Uye usakanganwa kuti tiri kubva mune iya yataiti COVID. Pari zvino tiri kutonzwa kuti kunana China yava kuwedzera zvakanyanya.
Saka vataderera munoti kuhurumende pamusoro pekutsvaga nekupinza basa vamwe varairidzi.
Dai hurumende yanga yakwanisa, yakwanisa kuti ipinze varairidzi vakawanda kupfuura 7,000 ava vayakaisa, handiwanzoda kuti ndive ndinonyepa. Pari zvino handina nhamba yandinonyatsoziva kuti understaffing irimo muhurumende yakakura sei, asi zvinhu zvatinogona kutsvaga tikawana. Saka asi zvandinoziva ndezvekuti varairidzi vari kutakura makirasi akarema zvikuru anosvika vana vanosvika kuma 60-70. Saka nokudaro hazvizova zvinoita kuti varairidzi vakwanise kubatsira vana kusvika pavanonyatsobatsirika sezvavanofanira kuita. Vana vakange vakawandisa, murayiridzi anoremerwa uye mari iri shoma. Tinenge tichida kuti vabve vaitawo kuti vaone kuti nemari yacho iwedzerwe kuti murayiridzi agowana iya yatinoti motivation yekuti ashande zvine simba achibatsira vana.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Shehu, vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuzvipira munyaya yezvedzidzo kupfuura zvairi kuita iko zvino. Dr. Shehu vanoti Zimbabwe yakabvumirana nedzimwe nyika kuti mari inofanirwa kuiswa mubazi rezvedzidzo dzeprimary and secondary education dzinofanirwa kuva zvikamu 20 kubva muzana ebhajeti renyika. Izvo vanoti hurumende iri kutadza kuita.
Notaura kuti mari inopiwa primary and secondary education inofanira kupfuura zvikamu 20% zvebhajeti. Takatarisa bhajeti iri rakapa zvikamu 14%. Saka imari shoma zvikuru kwazvo yatisingaoni ichizosvika pamari inodiwa navarairidzi US$540. Chechipiri, mari yakaparurwa iyi iri mumari yeRTGS yatinoziva kuti imari inopepereswa nemhepo isina udzamu. Saka hationi ichikwanisa kutozopedza gore ra2023 iri mari inobatika, asi kuti imari inoyeredwa neinflation inodliwa napongwe.
Maida kuti deni hurumende yaita sei apa, Dr. Joe?
Taifunga kuti dai vakaparura budget ravo riri muus dollars kamwe zvaibatika zvikapa kuti bazi reeducation rivewo nani. Asi tichitarisa budget iri rinongoramba bazi rakareruka somusha watamwa uyezve rakatsvagunisa mutakura. Chechitatu, tine vana almost 5 million, ende takanzwa hurumende ichitaura iyo kuti ichada kuti kuve ne free education. hationi budgeti richikwanisa kuti vana vadzidze mahara. Zvikuru sei tichitarisa kuti mwana wega wega anoda about US$50 pa kotoro roga roga kuti tinge tichiita free education. Saka kuti tione mari ichikwana kuti ti multiply na 5 million to multiply 5 million by 50 US per term tozomatipa na 3 hationi iri pomari. Tinongoona pasi na kampumburunje ka fish kanyama kasina muto saka hationi zvichikwanisa kuvandudza bazi re education zvikwanisa kusapota vana. Chechina tine updated curriculum. Updated curriculum inoda kuti inge iri pa budget. Vana vasaremedza vabereki nemakala asi kuti zvinge zvichitova pa budget. Varairidza vachikwanisa kuti vate ma workshop emakala kunyange zvazvichida kuti ariduse ku about 1. Asi vana vechikoro varairidzi vanofanira kuti vaite ma workshop makala asingaobva burden vabereki. Hationi zvichibuda pabudget saka matauriro edu ndiyewo kungoti tinoona sokuti vamutulinwe vakatadza kurespekta mafundamentals amabudget. But tinoona kumoku kwakawanza asi kumwe kuna na education na health kusina kusvika kuma budget timelines akatendera mwana ma African countries.
Avo vange vari mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Mibvunzo yatatumira mutauriri webasi rezvedzidzo vataungana ndoro yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. NewZimbabwe.com rinoti vaimbova gurukota muhurumende yava Robert Mugabe vasevhi yakasvikuwere vanoti havazofi vakakumbira ruregerero kubva kuZANU PF asi vachiti vangakwikwidza kuva mutungamiri wenyika kana vanhu vachida kuti vavatungamirire. Sunday Mail rinoti vanoona nezveutano muguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti mumwedzi miviri yagumi guru nambudzi Harare yakawana vanhu chiuru nezana kana kuti 1100 vakabatwa nechirwere chekorera vachiti izvi zviri kukonzerwa nekutadza kweguta mukuwanisa vanhu mvura yakachena muguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwe ncube iwe, owe ncube wewe, ndiwe sellout guru munyika iwewe, ne ZANU PF yakuna natapadzwa mugali. Ya the biggest sellout of our country. Nyika yedu yaya hapana kana chinhu chichiri functional. Takakura isu kuti tichiziva kuti nyika yedu yakanaka. Asi imi ZANU PF yenyu madegrade nyika yedu kuita kuchadongo. Nekutonga kwenyu kweZANU PF kusina nebasa rese. Hakuna izvozvo zvokuti kwanzi kuno mufambo chiudza vanhu zvisina nebasa rese. Muchaisiya nyika, isi yenyu nyika iyi. Haisi yenyu nyika ende yemaZimbabwe zvitese. Even isusu veTriple C tinobva muberengwa. Mberengwa isi tinoiziva zvese zvinoita mberengwa tozviziva kubva kumunene kusvika kwese kwavara kuna navakai kwamakwerere urasha kupi mupandashango. Tisu vanhu vemberengwa isu usada kuti uvhundutsira zvisina nebasa rose uchitaura zvisina basa.
I'm going to go to the studio. pastor 27 pakadini ko kudzokorodza pakataukwa ndiko kudini monzora uyo muvudzei kuti monzora zvichakuwana mberi zvawakaita hazviitiwi monzora zvekutengesa chunhu chakagwigwa navanhu shuwa kuda kuti kuve ne-one party state hazviiti izvozvo zvitokuda kuti munyika mune neopposition ndiko kudoti zvinhu zvinake zvimiririre mberi tinongoti chamisa hoye chibva munangagwa chibva chamisa ngapinde panyanga ngapinde nyika yaparara taneta isu nekugara musango toda kugarawo navana vedu kuti tigarezve nevana pasina tisingashanda zvibetsere todati zvekugara mumusango zvekotori nani dzani kuenda kuzimbabwe bekause kuzimbabwe hakuna kana chiriko inongori nhamo yega yega zvinodiva nani kunotodiwa navo zvishoma izvozvo tobetsereka nemhuri dzedu asi tinongoti ngapinde zvake mukomana ngapinde mukomana ngapinde
zvechezvino ko mamuka sei nemhuri yezimbabwe uyo anonzi mangwana uyo baba handizivi kuti pfungwa dzake anofunga nekupi kana kuti maziso rake kana richiona kana ane njeri 5 sensi dzakakwana ngasati zanube vine disipurini disipurini yechii nezanupf vanhu vari kuurava vese havasi kuona kuti izanupf saka mablessing ale wakapudzwa netrivusi haana kubuda here jamboti ndiwo zanupf saka chii chingaita kuti vasikana vagare mujeri vagare mujeri kuti havana disipurini vanhu vamwari toda kuti titaure chokwadi toda kuti titaure chokwadi zimbabwe inei kana ikaramba yakadai zvizvizvi ngatiendei 2023 chindinoziva nechekuti iva vana mahati vari kufamba futi vachitaura nyaya yemasabhuku vachiti toda kuganzisa upenyu hwemasabhuku futi ngavaganzise upenyu hwasabhuku paimba pake kwete upenyu hwevanhu vese atifanira kuna sabhuku chete vada kupa mari sabhuku sabhuku ngachipuwa mari iyi asi vanhu vese vasingapushi vasingapuwi mari vachavhotewona sabhuku mumwe iye ndi vachavavhotera pfungwa dzakadhakwa tirijairwa nevana tirijairwa nevanhu vasatijaira vachiva kudaro mani ngavafunge nepfungwa dzatinofunga vakuona muono watinoonawo izvi tikwanise kuindira mberi tikwanise kuinda mberi tese sevasi vana vezimbabwe kuti kuti iwe wodya chikafu chemubamakutiwodya chikafu mubamakuti utaa kuti munhu wese ngandivhoteri uya uchimanidza kuti ndivhoterei ndivhoterei asi unodya chikafu mubamako ina ndisidye chikafu wemaukindimanidza ndivhotere kuvhotera pautikudi ndinoone chikore chino chakakore chiindira dhemokirasi zimbabwe ngaive nyika yakasununguka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana muDR Congo pakati pehurumende nevarwi veM23 kunonzi kwambomira kwemazuva maviri. Mutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vakaenda kuAngola uko vakatenda chibvumirano cherunyararo nevakapandukira hurumende yavo. Kurwisana kwakanyanya kuri kuitwa mudunhu reGoma muDR Congo.
Nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumapipi aya. Tichazeya nezvevarairidzi Gati sakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kushika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa Main Studio 7. Gati batanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunavhu ye World Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all are. We wait.
Mangwana nakanaka vatereri yasvika zvenguva iya yokunzwa pamusoro penyaya dzenhabvu. Toda kutarisa mitambo yakatambwa nezuro semazuva ese. Tine nyanzvi Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona nezuro. Brian, pamitambo yakatambwa nezuro chii chaungatitaurira?
Yes, pamutambo yakatambwa nezuro mukoma wande zvazvine masurprise. Ndaifunga kuti Belgium icharova Morocco, but yakarova 2-0. Belgium yanga iri ranked number 2, sekuziva kwenyu kuti ndo ichange iri mafavorites as well yokufunda the tournament. But tifunga kuti ingarohwe ne African country 2-0, zvinhu zvakandishamisa. But ndichiona game racho, Morocco iteam ine skill nequality inokwanisa kumecha even my European countries themselves. Ndakaona the way Morocco played, ende ndikuona Morocco ichikwanisa kuve one of the African teams ichaqualify ku the round of 16. Then bva paita Japan ne Costa Rica. Costa Rica yakamisa kuti yarova futi Japan. Japan inova yakarova Germany. Saka Costa Rica yakarova 7-0 ne Spain, but yakabva yarova Japan. Zvichireva kuti game group iri richiri wide open. Hapana ati ave a clear winner kuti achangana achapinda mu the round of 16. Then Canada ndaifunga kuti vanenge vagraduata va in the big boys havazoratidzwa neCroatia kuti muchirichi muchiri kuda kukura. Yakarwa 4-1 but Canada zvayo ine team yacho is for the future. Yakarwa 4 just from my mistakes angachikwira ma players. Especially with defense. Then the game rakane nakidza ndere Spain ne Germany. To me that game, even final on the Gasayona, that game was the final because the game had everything. Technical approach, both teams, and we really saw kuti my teams actually show my powerhouse. And the Rakaparare Mangange, which I feel like it's fair. So as no poor Germany chance kuti ikarova Costa Rica in a chance that would equal to qualify to the next round. But last time, I now qualify.
Musekiwa, nasi manje, kune mitambo 4 yakamirira. Tatanga group G, Cameroon, ichisanga na Serbia. Munori wana se gemir.
Inzu kuda kuti ma African countries vapinde mu round of 16. Saka ndiri kusupporta Cameroon kuti ikwase kurova Serbia. And Serbia haizi team yemanga-manga. Iteam yakasimba. Saka Cameroon inofanira kutouya yakatosimba kuti irove Serbia. Bose takaona pagame ravo Serbia payakatamba last time ne Brazil. Even though yakarova, but we can tell kuti Serbia iteam yakasimba. Saka Cameroon dai yakasimbisisa kuti irove Serbia. Toda kuti pave ne more African teams to qualify.
Imu group G nakare Brazil iri kusangana ne Switzerland nhasi. Munoriona sei?
Uyu mugwagwa. Brazil takaiona payakarova Serbia. Paya 2-0. Switzerland is very weak. Is a weaker team than Brazil. I don't want Brazil to qualify to be the second team after France to qualify in the round of 16 because Brazil, win a tournament.
Mu group H, South Korea ne Ghana. Munoona sekuti South Korea ingaita mashuraya akamboita.
Ghana team in a long of young players. The second youngest team in the World Cup. Ndakashamisika with the way they played against Portugal. Ndikuona Ghana ichirova South Korea.
Mutambo wekupedzisira wanhasi mugroup H. Portugal iri kusangana neUruguay.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusarisai nemufaro.